Zvara nasi mutungamiri wedu weZimbabwe uye ari munyoro mukuru weZANU-PF vamunangagwa wangu ari kuMashonaland Central kwanga kune ungano yemapostori eJohani Mahasowe uko vangu vachionana nemapostori abva kunyika dzakasiyana siyana vangu vachifamba neshoko ravo rerudo rorunyararo nerokuvaka nyika.
Tiri kuona kuti kwasara mazuva gumi nerimwe chete kuti nyika ipinde musarudzo. Zvii zviri kuvimbiswa nebato renyu reZANU-PF mariri kutsvaga rutsigiro?
Isu seZANU-PF tiri kugadzira nyika, tichitungamirirwa vamunangagwa. Zvaizvezvi, ZANU-PF ndoiri kuita mabasa akanaka yoga mukati menyika yeZimbabwe. Zvaizvezvi, vamunangagwa ndoga munhu akakodzera kutungamira Zimbabwe nokuti ndiye oga munhu ari kuita mabasa anobatika anooneka vamwe china nechocho vakachipiwa mari dzacho vakadzisvitswa mari dzodzo vanotora zuva nezuva pavanhu veparking asi chinobuda paira hapana.
Pane vamwe vanoti zvamuri kuvimbisa kuti muchaitira vana veZimbabwe kana bato renyu rakavhoterwa kuti ridzoke mumasimba zvinhu zvaifanira kunge zvakaitwa neZANU-PF sehurumende mumakore makumi mana nematatu adarika. Munoti
ari awo mashoko ekuti kwanzi ZANU-PF yanga ichifungwa kunge yakaita izvi makore ose apfuura. Hatirambi kuti sure kune zvaachifanga kunge zvakaitika asi nokuda kwezvimubingaidzo zvakati wandei pane zvinenge zvaikonesa kuti zvinhu zviite. Asi chakakosha ndechekuti zuva ranhasi timire pano tinotarisa kuti tavepi. Tiri kutarisa kuti isu pamakore mashoma apfuura iwawa taita zvizhinji kupfuura kana mamwe makore api kubva nyika ino ichitanga kusvika zuva ranhasi. Nepanguva yaiva navarungu zvimwe zvairongwa navarungu vachisiya vasina kukwanisa kuzviita tazviita tazvipedza. Zvimwe zvavaironga vachiti tichahoita nerimwe ramakore tisita kuzviita negore rino. Hazvirambiki kuti vamunangagwa vaunza infrastructural development isanhu yakamboitika muZimbabwe. Ingava migwagwa, angava mabridge, angava madhamu, tavhura ndima dzekurima almost 40,000 hectares itsva. Tine Binga Crown, tine zvinhu zvizhinji isa zvaitwa navamunangagwa. Solar power, wange unit 7 and 8. Zvose zvinhu zvangoitwa pamakore mashoma apfuura iwawo. Mukaona munhu onongedzera kumakore okumasure achitadza kuombera nokutenda zvairika pamakore iwawo mashoma apfuura. Iyeye munhu haana chake chokuti anongedze chaanenge akaita.